Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina gumi guru 10, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanoita zvezvicherwa vanofanira kuramba vachishandisa zvichizvino zvino kuti vasasarire shure segotsi. Amai Daisy Mutukudzi vaita tsaona nemotokari yavachangobva mukupiwa naseWikine Chivayo. Ko, kukunda Namibia kwaitwa nechikwata cheZimbabwe Warriors kunorevei muGroup J mumakwikwi Africa Cup of Nations. Tichakupai zvizere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvicherwa zviri kuramba zvichigadzira zvinhu zvinoshandiswa pasi rose mazuva ose. Vakatiwo makambani anoita zvezvicherwa haafaniri kusarira shure nekushanduka kuri kuita zvinhu zvinobata mashandiro avo mukusimudzira upfumi hwenyika neweruzhinji. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo, chirongwa cheMining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra muBulawayo nhasi, vaMnangagwa vati vanofara nezviri kuitika mabasa ezvicherwa. Asi vati makambani anoita mabasa aya anofanirwa kusasarira kumashure pane zviri kuitika pasi rose uye anofanirwa kushanda nemakambani ari mune zvimwe zvikamu nevezvikoro zvepamusoro-soro kuitira kuti mabasa ezvicherwa anyatsosimudzira upfumi hwenyika nenzira yakafanira.
We expect spin-offs from mining into other sectors such as manufacturing, construction, and agriculture, among others.
Tinotarisira kuwana zvimwe zvakawanda kubva muchikamu chezvezvicherwa zvichabatsira zvimwe zvikamu kusanganisira zvakadai sekugadzirwa kwezvinhu zvekuvaka, kurima nezvimwe.
VaMnangagwa vati makambani anoita zvezvicherwa anofanirwa kushandisa njere dzakagadzirwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence kuitira kuti awane nzira itsva dzekuita mabasa awo agokwanisa kuvandudza mabasa awo achiita izvi nenzira dzinoenderana nechinangwa chekusabudisa mweya wakawanda unowedzera kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti carbon emission.
I exhort those in leadership, including those in the political sphere and the line ministries, departments and agencies, to always think of the people first and act.
Hamufanirwi kungofunga chete nezvekuita mari nekuenda kumaholiday, asi kuti mufungewo nezvevanhu vari munzvimbo dzamunoshandira. Tinokurudzira vose vari muzvinzvimbo zveutungamiri kusanganisira mune zvematongerwo enyika, pamwe nemakurukota ehurumende, kuti vagare vachikoshesa zvakanakira nyika mumabasa avo.
Mukuru weShepco Holdings, iyo inogadzira zvimwe zvinoshandiswa mabasa ezvicherwa, vaShepherd Chawira, avo vawana mubayiro wekutanga pamakambani emuZimbabwe ari kuratidza pagungano iri, vati vanobvumirana nemaonero yeongororo yakaitwa nebazi rezvezvicherwa inoratidza kuti pamari inopfuura mabhiriyoni maviri yakashandiswa nemakambani aya kutenga zvinhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemari iyi zvakashandiswa kutenga zvinhu muno.
Pane machallenges aripo avanosaitawo akafana nemahigh prices, akafana nemapoor quality, akafana necapacity issues ekuti malocal companies hatina capacity. partly they are right. But isu tiri kuti semaZimbabweans ngatishandei pamwe chete to develop that capacity.
Joseph Gunda vari zvakare mukuru weGeneral Buildings imwe yemakambani anogadzira zvinoshandiswa mune zvezvicherwa vati pave nenguva pachitaurwa kuti pave nemutemo wakajeka unotaura kuti panofanirwa kuve nechikamu chezvinhu zvinotengwa muno nemakambani makuru ari muzvicherwa asi izvi hazvizi kuitika. Zvichangobva mukuburitswa nesangano reChamber of Mines, zvinoratidza kuti chikamu chezvezvicherwa chiri kunza munyika zvikamu makumi manomwe nezvishanu zvemari yekunze. Mukuru weChamber of Mines, vaThomas Kono, vabvuma kuti chikamu chezvicherwa ndicho chine basa guru pakubatsira kusimudzira mamwe makambani nekubatsira kumutsurudza maindustry. Vatopa nemamwe makambani makuru ane zvirongwa zvakajeka zvekusimudzira mabhizimisi emunyika. Asi vatiwo kunyange hazvo chikamu chezvezvicherwa chiri kukura pane zvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kusave nemagetsi akakwana.
Isu tinonyanyisa kuisa magetsi akawanda. Saka ne matarifa atinawo mari dzacho dzinobva zvatotiwandira.
VaMichael Munoda wafa vakati kufa kwevanhu ava kwakaita kuti gore ra2023 rive gore rakaipisisa munhoroondo yenyika munyaya dzezvicherwa. Gungano remaine entra rinoitwa gore rega rega muna Chikunguru asi rakaendeswa mberi nekuda kwemusangano wepagore weSADC wakaitwa muHarare mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Kuratidzira kwevashandi vepamugodhi weMurowa Diamonds kuzvishavane kuMidlands Province kwapinda muzuva rechina nhasi. Mugodhi uyu uri pasi pekambani yeRio Zim. Vashandi vane zvichemo zvakawanda zvavanoti hazvisi kugadziriswa. Taedza kubata vakuru vekambani iyi asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi tabata mutungamiri werimwe sangano revashandi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Jabangwe, tikavabvunza nezvekuratidzira uku.
Vashandi vemurowa Diamonds vaita tools down zvichikonzerwa nekunonoka kubhadharwa uye nekuiswa nzvimbo dzisina kururama pamashandiro avo. Poor working conditions inokonzera kuti utano hwevashandi huve hunoiswa parumana nzombe. Mining industry yagara haina job security, saka ukati pachinguvana chidiki ichocho woiswa panzvimbo dzisina kururama zvinokonzeresa kuti utano hwako huinde parumana nzombe, upenyu hwako hunoitwa shortened. Uye nyaya yeunfair
zviri kufamba sei ipapo mungatsanangura?
Kuti vashande ava vanga vachidzingwa zvisina tsarukano, vasiri kupiwa mabenefits avo. Maconflicts iwaya ndiwo akonzeresa kuti vasvike pakuti rega tikande zvombo pasi, nekuda kwokuti mamental health issues anenge akwirawo zvekare.
Sesangano rinomirira vashandi, zvii zvamuri kuitawo kuti mubatsire vashanda?
Ini sapresident wevashandi vemumigodhi ndichimirira union inorwira kodzero dzevashandi ichimirana vashandi, tiri kuti tiri in solidarity nevashandi vemurowa Diamonds.
Makaitawo zvisungo zvakati wandei wandei zvamuri kukurudzira zvinosanganisira kugadzirisa iyo nyaya yemihoro, kodzero dzevashandi vari pabasa nezvimwe. Ko, zvikasatambirwa chii chinoitika semaonerenyu?
Vakasaita zvinhu zvatataura izvi nekuinvolva mastakeholders, hakuna chinobuda kusvika vaedza kuita compromise, votera zvinhu zvatadoma izvi kuti zvigone kuvabatsira.
Mutungamiri werimwe sangano revashandi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Jabangwe, vari parunare kungezi. America yavimbisa kuramba ichibatsira Zimbabwe nemari ichashandiswa mukuchengetedza tsika nemagariro munyika kuburikidza nekuchengetedza nzvimbo dzakakosha dzinoshanyirwa neveruzhinji. Mashoko aya ataurwa nemiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont apo vashanyira Great Zimbabwe National Monuments nasi. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Ambassador Tremont vati America icharamba ichibatsira Zimbabwe mukuvakiridza nzvimbo dzinokosha nemari yakaiswa parutivi, uye Great Zimbabwe National Monuments ndiyo yakawana mari yakawanda inodarika mazana mana nemakumi manomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica, kana kuti 470,000.
The United States Embassy, through the Ambassador's Fund for Cultural Preservation, has spent almost $1 million over the last 17 years helping to preserve historic sites.
United States kuburikidza nehomwe yaambasada yekubatsira vakashandisa mari inosvika miriyoni kwemakore gumi nemanomwe apfuura kuchengetedza nhaka yenzvimbo dzinoshandirwa munyika kuti dzirambe dzakamira dzichikwezva vashanyi uye kuti dzivandudze upfumi hwenyika yedu.
Amai Timond vati America ndiyo nyika inobatsira Zimbabwe nemari yakawanda kudarika dzimwe nyika dzese pasi rose. Vatiwo America zvisinei nekushoropodzwa kwainoitwa nevezvematengero enyika muZimbabwe yakaisa parutivi mari inodarika makumi matanhatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichashandiswa mukutengera vanhu chikafu vakavhiringidzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
We are committed to standing by the Zimbabwean people as they chart their own future and build the kind of Zimbabwe that they want to build. In the meantime, we will not be complicit in
corruption. We will not be complicit
in corruption. Kukotarana nezvekufambisa kwemashoko vaJennifer Muswere vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindira mubvinzo yeStudio 7. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muZANPF vafarai marapira vati:
tinotenda rubatsiro runoitwa neAmerica pavanotibetsera, asi hazvibvisi nhau yekuti masanctions ngaabviswe.
Asi amai Tremont vati vanhu vari pazvirango zvemari vanhu gumi nemumwe chete uye vakaiswa pazvirango izvi nekuti vaiita hori pakufambiswa kwemari. Vativo Zimbabwe senyika haina kutemerwa zvirango, ndosaka nyika yavo ichibatsira Zimbabwe muzvinhu zvakawanda. Amai Tremont vanoti chirongwa ichi chakakosha nekuti chinoita kuti tsika nemagariro evanhu muZimbabwe zvichengetedzwe, kuitira kuti veruzhinji pasi rose vakwanise kuuya kuzoona zvivakwa zvakaita semasvingo eZimbabwe. Chirongwa chekuvandudza mudhuri weGreat Zimbabwe National Monuments pamwe nekubvisa sora reLandana Camara chakatanga mugore ra2018 uye chakapedzwa gore rapera. Mushandi wepaGreat Zimbabwe National Monuments vaJustin Magadzike vati chirongwa chekugadzira midhuri iyi chakaitawo kuti vagari munzvimbo idzi vawanewo mabasa.
Vekuembassy yekuAmerica vakaonawo zvakakonzera kuti vaisewo ruoko rwavo pakubatsira kuchengetedza musha wedu uyu, nekuti musha wedu une zvinhu zvakati wandei zvatinotarisira kuti zvinge zvichichengetedzwa, kusanganisira zvatinoona zvakanyanya-nyanya anova madzero amatombo vendo zvaitawo kuti nezvivakwa zvakasiyiwa pasi.
Vamagadzike vatiwo kuvandudzwa kweGreat Zimbabwe National Monuments kuchaita kuti vanhu vekunze kwenyika nevemuZimbabwe varambe vachiuya kuzoona masvingo aya. America kuburitsa nebazi rayo rinobatsira pasi rose reUSAID yakabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni mana emadhora ekuAmerica, mari zhinji ichishandiswa munyaya dzeutano pamwe nekutengera vanhu chikafu munguva yenzara. Mwedzi wapera America yakaparura zvakare chirongwa chekuchengetedza zvinyorwa zviri pamatombo ematopos. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Madzimai aungana zvakare nhasi musangano wemazuva maviri wapetwa nhasi kuAvondale muHarare, wange wakarongwa nekambani yemunyika yeWestprop neyekuAmerica yeAtlantic Council for Freedom for Prosperity. Ayo ati madzimai anga ari pamusangano uyo ati ari kusangana nematambudziko akawanda munyaya dzezvemabhizimisi. Izvi zviri kuitika kunyange Kunyangwe Atlantic Council for Freedom for Prosperity yakati ongororo yakaita muZimbabwe iri kuratidza hayo kuti Zimbabwe iri kuita zviri nani zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzemuAfrica panyaya dzekusimudzira madzimai. Zimbabwe iri pachidano chechishanu muAfrica. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu, mukuru wekufambiswa kwezvirongwa mukambani yeAtlantic Council for Freedom for Prosperity, vaJoseph Lemoine, vati zvinofadza chose kuti madzimai emuZimbabwe ari kusimukira mune zvemabhizimusi.
The country does actually pretty well at encouraging and empowering women.
Zvinofadza kuti Zimbabwe ine mitemo nezvimwe zvinyorwa zvinosimudzira madzimai. Uhu waro hwakanaka kuti madzimai nevanasikana vari mune zvemabhizimusi vabatsirike. Asiwo zvakakosha kuti paite sungawirirani nemamiriro ezvinhu munyika kuitira kuti kana vatanga mabhizimusi aya asazoparara.
Asi mumwe mudzimai ane bhizimusi rekuchengeta makarwe, nguruve nehuku, vimbai dzingirai, anoti zvichakawanda zviri kunetsa madzimai nevasikana kuti vasimukire.
Mumwe anogona ngawana capital yekutanga business, but pachava nema operational costs, pachada kubhadharwa vashandi, pachada kunge pane transport, pachada kunge pane logistics from point A to point B, pane zvaunoda kugadzirisa. But taka benefita zvakawanda from ma funding opportunities that takagona kuudzwa and were told kuti zvakanyanya kukosha kuti tinge tiri papa kunyanyokuta network. Because mu networking imomo ndomo anogona kuonawo the next person anogona kuyambutsa, anogona kana kukupawo link.
Mumwe mudzimai wechidiki anogara kudziva rasekwa, uko kwaaine bhizimusi rekuchengeta huku, Ailet Masuka, anoti zvikwanisiro zvemari ndiro dambudziko guru.
Now kuti uite ma big numbers unongochida more capital and then kuti uzoiwana ukaenda kuma banks vari kuda security urikunzi waraitwa nemabooks ako, maybe they won't like your numbers, ndo zvinhu zviri kunyanyotinetsa.
Amai Irene Mukarakate, mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano emadzimai ari mune zvemabhizimusi, reWomen Alliance of Business Associates in Zimbabwe, vanoti zvakakosha kuti madzimai asarasa tariro kana zvarema mubhizimusi.
Kana zvarema tinoshinga sevanhukadzi. And even ukambofaila unosumuka wotanga zvakare. Vashoma vakangotanga kahwani vachitosumuka, mukutofaila imomo ndomune kudzidza, ndomatinowana experience. Kana takuzoita we do it better.
Vachipindura nhunha dzemadzimai auya pamusangano wanhasi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vavimbisa kuti hurumende ichawedzera simba mukuvasimudzira.
Sehurumende tiri kuzama chaizvo kuti tobatsira Women's Bank so that it can lend kuma women entrepreneurs. Tiri kuzama kuti interest that is charged on loans yodzikiswa ne collateral requirements yodzikiswa futi.
Mukuru wekambani yeWestprop vaKenneth Sharp vavimbisawo kuti vachabatsirana nehurumende kusimudzira mabhizimusi emadzimai.
For too long we've looked at government and private sector as separate entities. They should be looked as one.
Nguva yanga yareba hurumende ichishanda yega, vane mabhizimusi vachishandawo vega. Asi tinotenda veAtlantic Council vationesa kuti tinofanira kushanda pamwe chete. Isu sana muzvina bhizimusi tichaedza chose kubatana nehurumende tisimudzire madzimai ari mumabhizimusi akasiyana-siyana.
Musangano uyu wange uchibatsirawo madzimai anoda kuvamba mabhizimusi uye wapindwa nemadzimai anodarika zana abva kumatunhu ese enyika, apo kwasarudzwa gumi nemumwe kuti vabatsirwe neruzivo nezvimwe kufambisa mabhizimusi avo mberi nekambani yeWestprop. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri musakanganwe kubatana nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Mukaenda paFacebook tinokupai link, asi munokwanisa kuendawo pa WhatsApp moenda pakanzi updates kana pamunoona mastatus motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Amai Daisy Mutukudzi, mudzimai wamushakabvu uye muimbi Oliver Mutukudzi vaita tsaona nasi pa Warren Park Roundabout nemotokari yavachangobva mukupiwa na Sekine Uchivayo. Hatina ukwanisa kubata mapoi kuti pane hakuvara here, asi amai Mutukudzi vabuda pa video yebepa na ure Sunday Mail vachiratidza kuti havana havo kukuvara.
Direct from Washington, the Voice of America.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa munyika vari kupomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa kushandisa nzira dzaimboshandiswa munguva yeRhodesia kusunga vanopikisa nekuvakanda majeri. Izvi zvinotevera kukandwa mujeri kwevanopikisa vanosanganisira vaJacob Ngarivhume vanotungamira Transform Zimbabwe, vaJameson Timba, vaAmos Chibaya nevamwe vanobva kuchikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vaJob Scholar. Asi hurumende inoti haipindire munyaya dzinenge dzichiitika kumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta uye vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza vaMasie kuti chii chavari kunyunyutawo nacho.
Toza kuti bumbiriro remutemo rine kodzero yekuti munhu wese ane right to liberty. And from history and from my cases atukuona tukuona kuti i right isina pakosheswa ino hurumende. Nokachamadza ndezvekuti matare iwo akuita senge asingasatori chidano chekuti vadefende atingati ma constitutionally guaranteed rights yekuti kana munhu apomerwa mhosva hazvirevi kuti ane mhosva. And vari Ngarivhume akazi kokutanga vachivharirwa muchizarira vachizobatwa zvekare vasina mhosva. Saka izvi zvinhu zvatikuona zviramba zvichiripitwa kuti matare haasi kudzidza, haasi kudefenda constitution bumbiriro remutemo, aroramba achityorawo zvekare kodzero dzevanhu izvo dzee dzakatotyorwa kudhara nehurumende inenge yakavasunga.
Vamavhaza, nyaya iri mudariro iyo tiri kuona hurumende iri kuramba yakangoisa vaNgarivhume muusungwa. Munoti
chekutanga ndechekuti hurumende haisiriyo iri kuisa vaNgarivhume muusungwa, vari kuiswa nematare nemhosva yavakapara. Saka kana muchiti hurumende iri kuvaisa muusungwa, aiwa hachisi chokwadi. And chepiri ndechekuti kana tichitaura nenyaya yemunhu anenge aiswa muusungwa, anenge ane mhosva yaakaisirwa muusungwa, anenge ane zvaakaita, anenge ane zvaakatadza zvinoita kuti arambe akavharirwa. Saka kuti timufunge kuti avharirwa nekuda kwenyaya yake yepolitics, aiwa zviri rongo izvozvo. Munhu anovharirwa nekuda kwemhosva yake anenge apara. Saka izvi hazvine nehurumende izvi.
VaMasie, munoti nemhenduro yavaMavhaza?
VaMavhaza vari kunzvenga-nzvenga, vari kusiketa around issue yehurumende. VaMavhaza tinoziva kuti vanonyatsokuisisa mastructures ehurumende. Mapurisa anofollow under the executive. And executive ndo hurumende yacho iri kukonzeresa kusungwa kuri kuitwa maactivists muZimbabwe. Kusungwa kuitwa maactivists muZimbabwe vari kusungirwa mhosva dzingafanirwe dzisiri mhosva. Bumbiriro remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti ane right yekudemonstrata as long achidemonstrata freely. And mhosva iri kusungirwa vaNgarivhume imhosva inonzi mubumbiro remutemo inyaya dzinobvumidzwa, nyaya dzatingati matenants edemocracy aitwe flourish. Vanhu vanobvumidzwa kudemonstrata as long vachidemonstrata zviri peaceful. Politics hadzifanirwa kusungisa munhu. Politics dzofanirwa kukurudzirwa muZimbabwe kuti hurumende ive ichionawo zvekare kuti zvii zviri kumbotaura vanhu zvatofanirwa kuve ichigadzirisa.
VaMavhaza, pane vari kutiwo hurumende inosunga yozoferefeta munhu mujeri ozowanikwa nematare achinzi haana mhosva agara mwedzi yakawanda.
Kana munhu achinge asungwa baba, haana kusungwa nehurumende, asungwa nemapurisa. Kunyange mapurisa ari under the arms of government, they do not make a government. Saka munhu asungwa nemapurisa, mapurisa ane mvumo yekusunga nekuda kwefungidziro, kwete kuti unenge wapara mhosva. Kana wasungwa hauna kunzwine mhosva. Ukazoonekwa usina mhosva, ndozoratidza kuti mutemo yedu uri pachena, kutedzera zvakanaka.
VaMasie, tipete chirongwa, pane mamwe matanho here angatorwa navaNgarivhume nevamwe vari muusungwa vakamirira kutongwa vari kuramba vachingoiswa parimandi?
Matanho aripo ndeyokuti vanofanirwa kuchallengeawo bail kana yarambwa voendawo kuhigh court, and kuhigh courtwo vachiitawo kuti nyaya dzive dzinoenda mberi. Ende uyezve kana vakazobatwawo vasina mhosva vambogariswa muchizarira kwenguva yakareba kudai, so vanokwanisawo kutorwawo matanho zvekare atingati unlawful arrest kana kuti persecution yanonge achiitwa. But ndichidzoka futi kumubvunza mambobvunza vaMavhaza kuti hurumende inoakizwa kuti inosunga then yainvestigator, izvozvo ndo chokwadi. And tikuona kuti vaNgarivhume iko zvino reason yavari kugarira muchizarira kana kuti vasina kupuwa bail inyaya yekunzi kuri kunzi pane mapurisa anofanira kuva achitorwa mastatements panyaya iyi. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinofanirwa zvisingaitiki, zvokuti mapurisa iwo akasunga vanhu anonzi akuda kutorwa futi mastatements ariwo mawitness. tazichirawo kuti nyaya iyi papastori nanyaya iyi nyaya yakatozogadzirwa vangari vhume vatosungwa kudhara.
Dr. Mavaza, tipete chirongwa, pane matanho angatorwa here uye mhinduro kune zvataurwa navamasiye?
Vamasiye vataurwa zvisirizvo. Mupurisa anogona kunge ari mufakazi nekuti ndiye anenge aona mhosva ichiparwa, saka hakuna chakaipa ipapo.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta, asi vari nengwezano pie zvakare Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuGweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa matambudziko awira dunhu reFlorida nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti Hurricane Milton. Vanhu vapfumbamwe vanonzi vafa kusvika pari zvino, uye vamwe mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu vasara vasina magetsi. Mukuziya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida, amai Gadziro Gwekwerere, kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu kwatiri panguva dziri kuno kwaita zvokudzika madutu mupengo ratipfuura tambozunguswa hedu nemazimhepo nekunaya kukuru kwemvura nokungobonderedzwa bonderedzwa kwemarata nezvinhuwo zvinenge zvakwachuka kwachuka, asi patiri isu takachengetedza.
Hakunawo here vamwe zvizvarwa zveZimbabwe vamambonzwawo vangangodaro vakukurwawo ikoko?
Pari zvino ndandisati ndanzwa, chete kuchiri kusenisa, hatisati tanzwa zvakaipa. Pane vatati tabvunzawo vanhu vese vanenge vakangopukunyutswawo.
Tinozvitenda izvozvo. Takanzwa vamwe vachitaura nezuro kuti zvitoro zvakavharwa, zvikoro zvakavharwa, vana vari mudzimba, vanhu havasi kuenda kumabasa. Zvichiri zvakadaro here pari zvino?
Hongu, tinotoriwo mudzimba, tinotori mudzimba izvozvi nokuti kamhepo kachiriko nekunaya, uye vanofanira kuti vabvise zvinhu mumigwagwa zvinenge zvakapfupfurutswa nemhepo zvichibloka nzira. Kozoti zvikoro hazvingakasiri kuvhurwa nokuti zvimwe zvanga zvichishandiswa semashelters, saka vachazoti vanhu vakatohwanda imomo kana vabuda pamwe kupera kwezuva ranhasi kana kuti mangwana kuseni kotanga kukliniwa, chikoro chizotanga. Saka chikoro ndinoona mudunhu randiri chinotozotanga next week.
Ndingangopedzisirawo ndichitarisa kuti zvikwanisiro mudzimba umu vanhu vanga vakachengeta zvakakwana here? Ndakaonzwa kunzi kwaihodhwa mvura, mafuel, kwanga kusisina zvinhu kuzvitoro.
Ichokwadi, vanhu vajaira kuti dzimwe nguva kunozenge kusina magetsi, zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Saka chatova chigariri kuti kukange kwapuwa yambiro yemamiriro ekunzi asina kumira zvakanaka, vanhu vanongotuta zvunhu voisa mudzimba. Asi ndisingazivo nokuti takatozvivharirawo mumba medu, handizozivi hangu kuti vamwe vari mudzimba dzavo vari kushaya zvikafu kana vari kuzviwana. Isi takangotutawo, takangogarawo nokuzvivharirawo mumba.
Dr. Gadziro Gwekwerere, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuOrlando, Florida, vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Munau dzemitambo, Zimbabwe yakunda Namibia 1-0 nechibodzwa chanwiswa naKama Billiard, chanwisa icho penalty mutambo weAfrica Cup of Nations watambirwa kuOrlando Stadium muSouth Africa. Zimbabwe ndiyo yave pamusoro peGroup J nemapoints mashanu, ichiteverwa neKenya neCameroon idzo dzine mapoints mana. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nasi, Standekele Mhlanga achange achitaura nezvenyaya yechirwere chepfungwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti vanoita zvechicherwa vanofanira kuramba vachishandisa zvechizvino zvino kana kuti artificial intelligence kuti vasasarire shure segotsi. Amai Dezi Mutukudzi vaita tsaona nemotokari yavachangobva mukupiwa naSe Whitney Ochivayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyami na Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.